Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 20/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzorera kuZimbabwe Electoral Commission ZEC gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu pamwe nekusvitsa zvakabva kudare reparamende. Vaimbove mupurisa kudivi rematikiti vare Criminal Investigations Department CID vaJason Muvevi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Muimbi vari zvakare Gwenyambira nemukurumbira Ambuya Stella Rambisai Chiweshe vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzorera kuZimbabwe Electoral Commission ZEC gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu kana kuti Preliminary Delimitation Report pamwe chete nekusvitsa kurudziro yakabva kudare reparamende pane zvarakati zvinoda kugadziriswa pagwaro iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vati vari kupa ZEC zvakabva kunhengo dzeparamende vachitiwo vachazopawo pfungwa dzavo nezvegwaro iri musi wemuvhuro.
The debate in Parliament, which can give you the insight of the feelings by members of Parliament.
Vaisa fungwa dzavo pagwaro remiganhu, asi pamusoro paizvozvo vabva vaisa gwaro renhaurirano pakati yakaitwa muParliament kuti muone kuti nhengo dzedare dzinonzwa sei nezvegwaro iri.
Vachitaura mushure mekutambira gwaro remuganhu iri, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vachanoongorora pfungwa dzakapiwa nezvegwaro iri vogadzirisa pavanofunga kuti panda kugadziriswa.
Vaitarisa toiongorora toona kuti ndepapi pavaine nyaya yekuti kana kuti pamwe takakanganisa kuti 1+1 = 3 kana kuti 1+1 = 4 ndozvatiri kunonotarisa togara pasi. Kana tatarisa togara pasi patinenge taonawo kuti apa pakakanganisika tinopaswa tidzasi, pasina kukanganisika tinopasiya pakadaro, nekuti bumbiro remutemo rati isu veZimbabwe Electoral Commission ndisu tine tsvimbo yatapiwa yekudhara miganhu yemawodzi nemaconstituency. Tichaita saizvozvo tichiteedzera bumbiro remutemo.
Vawedzero vachidzi vari kutarisira kuti kupera kwemwedzi uno vanenge vapedza kugadzirisa gwaro rekutarwa kwemiganhu iri. Vachibvunzwa pamusoro pezviri kunyunyutwa nemapati ezvematongerwo enyika pamwe nedzimwe nyanzvi mune zvesarudzo pamusoro pekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo enyika iro rinoti vavhoti vanofanirwa kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency, uye izvi zvikasaitika havafanirwi kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu 20 kubva muzana. Amai Chigumba vati
manhamba kusiyana kwemanhamba 20% kune vari kunzwisisa koita vasiri kunzwisisa, koita kuita varikunzwisisa asi varikuda kuti zvingonetsa. Ehe, asi ndataura ndikati isi tiri kunonotarisa pata munongedzerwa kunzi apa panenge pakakanganisika. Tiri kunonodzokorora. Handiti kubvira tiri grade 1 taiita dzokorora. Tiri kunonodzokorora kuti tione kuti zvechokwadi pane pakakanganisika here.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimirira rinonzi International Foundation for Electoral Systems vafaya mukuta vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti zeki gadzirise zvinonzi zvinoda kugadziriswa neparamende pamwe nevari mune zvematongerwo enyika.
Vakava nekorokodze yakabva kumapato anotipisa yakabva kuparliamendi yakabva kuvanhu vakazvimiri yavo vachiti pane pakawanda panoda kugadziriswa papamwe pasingarambwi kokuti ine consistency ine vanhu 23,000 ine 15,000 asi inoita 33,000 yeki haingagongurudza zvakadaro. Inofanira kuti zvakapiwa nead hoc committee yakatarwa neparliamendi nemarekomendeshenzi akapiwa neparliamendi agadziriswe kuitira kuti patinobata nzando yedu inyatsoitwa mune zvakanaka.
Tiwo mukugadzirisa zvinoda kugadziriswa seki inofanirwa kuzviita nenguva kuti miganhu ishandiswe pasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Bumbiro remitemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rikasabudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Bumbiro remitemo yenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemiganhu iri rinodzoserwa kuseki kana raziwa neparamende pamwe nemutungamiri wenyika kana pachinge paine zvinoda kugadziriswa. Asi zeki ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganhu rinozoshandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vaimbo vemupurisa kudivi rematikitiva reCriminal Investigations Department CID vaJason Muvevi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Frank Chikoore anotipanya iyi.
Vamuzevi vamiswa pamberi pedare nhasi mushure mekumboendeswa kuwedza nemapurisa nezuro uko kwavanonzi vakauraya vanhu vatatu svombe rapera vakasiya vakuvadzwa mumwe munhu zvakaipisisa. Mushure mekuvapfuura nepfuti mapepa ari pamberi pedare anoti vamuzevi vakapfuura ndokuuraya mumwe munhu zvakare muHarare muna mbudzi wegore rapera. Vamuvhezi vanonzi svondo rapera vakapfuura vakauraya mukuru wemapurisa pakamba yeWedza Inspector Max Wohove, mukuru wecheche Johan Maso wechishanu munzvimbo iyi, vaCrispin Mubvana Kasina Rune pamwe navamunashe Majani vanogara mubukwe kwaMajani kuWedza kwakare. Rimwe remagweta avo vaSamson Dzingira vatenda kuti vaudza dare kuti vamuvhezi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa.
Haingori nyaya yekutiwo vangu vachinyunyuta kuti pava vakasangana nekurohwa kwemustaff, saka vanoona nezvemutemo maprosecutors vati vachazoinvestigata voti paripoti yeizvozvo, saka ndo zvatange takamirirwa kuona.
Vadzingira vachiwo vachasvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekuti vamuvhezi vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Tese tiri kuziva kuti inyaya dzemedha dzakatasvisa nadzo, saka for now aiswa parimand zvichireva kuti akunge achange formally before the courts and zvichireva kuti for now tichazoexplora yedu kuti tinokwanisa kunoapplya bail here kana achingati pamainstructions iwayo, asi bail rinoapplyiwa kuhigh court, so we are waiting to get further instructions from our client then totangira ipapo, but for now he has been placed before the courts. No process of not placement on remand here, so that is the question.
Vamuvhezi vari kupomerwa zvakare mhosva mbiri dzekuedza kuuraya vatenda emugova kuWedza mushure mekuvapfuura pavakauraya vaHove, uye vanonzi vakaedza kuuraya zvakare varafeo Nyahwema vepachikoro chemutare Boys High School kwaMutare mushure mekunge vaNyahwema vavanyima chirwekudya. Vamuvhezi vakazotizira kuMozambique kwavakazobatirwa vakadzoswa munyika. Mapurisa emuno achishanda pamwe chete nemapurisa ekuMozambique vanzi nemutongi wedare amai Evelyn Mashavakure vagodzoka kudare musi wakukadzi 6. Mune imwe nyaya, mupepeto wepanhau rekumasvingo Red Mirror, garikai mafera kureva. haana kuzomeswa pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa mushure mekusungwa kwaakaitwa nezuro achikomerwa mhosva yekuburitsa nyaya inonzi nemapurisa inokanganisa zita rawo gweta ramafira kureva vamartin mureri vati mapurisa ati achazotumira masamanisi kana achizoda kuenderera mberi nenyaya iyi
ndava kudare ikoko ndopavazondifonera vachiti havachagoni kuti vauye kudare kwandandiri nokuti tatatobva kupolisi kwacho vachiti vari kutevera but pandatosvika kudare ndagarako kusvika kuma11 kwamaona uko nokubva ndatozoita vekufonera kuti ko munosvika nguva indakunguti ndagara vakazoti hayo hatichauyiko ndopavazotanga kutaura mareasons andataura nokuti kana votida vachazo kuti pave nemasummons asiwa they are no longer interested kuti vauye kuno vaendere mberi nekesi yavo nasi
masangano enhau akaita semisa zimbabwe necommittee to protect journalists CPJ anoti haasi kufara nekuramba hurumende yezimbabwe ichishungurudza vatori venhau zvikuru sei pamberi pesarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Mune dzimwe nyaya dzanga dziri mumatare chikumbiro chenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 25 dziri kupomerwa mhosva yekuita musangano dzine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga chekuti dziburitswe muusungwa chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi hurumende ichiramba yakatsika madziro kuti vasungwa ava avo vanosanganisira nhengo mbiri dzeparamende havafaniri kubuditswa muusungwa. Ngatinzwei mutori wedu wenhau Frank Chikore achitiudza zvaitika panyaya iyi nedzimwe.
Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vati vasungwa ava vafanira kubudiswa muusungwa vachiti vanogona kuzovhiringidzana nevafakazi panyaya iyi ava varamba kudoma mudare vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa. VaGarauzive vati havazive kuti makomiti ECCC anobvumidzwa kuita misangano asina kuzivisa mapurisa kana misangano iyi isiri yeveruzhinji kunyange hazvo vabvuma kuti makomiti ezanupf akaita sepolitbureau haatsvage mvumo kumapurisa kana achiita misangano yawo. Dare rati nyaya iyi igodzoka zvakare kudare nemumvuro apo vaGarauzive vachange vachibvunzurudzwa nevachuchisi venyaya iyi. Ari kutungamira kuchuchiswa kwenyaya iyi vaPardon Dziva vaudza dare kuti vachaunza mukuru wemapurisa pakamba yebudiriro asi zvapfikiswa nemagweta evasungwa ayo achimupurisa uyu aiva mudare pese painzwi kwanyaya iyi. Rimwe remagweta evasungwa ava vaUbert Mandinde vati hurumende yave kutsvaga uta nemugate
isu tapedza yatinoti cross examination kubvunzurudza mupurisa uyu magweta ehurumende vazivisa zvakare kuti vachauyisa mumwe mufakadzi kuenderera mberi nenyaya iyoyiyi. Hatina kufara neizvozvo nokuti hatina mapepa atati atapiwa anoratidza kuti pane mumwe mufakadzi achauya. Vati vachauyisa mukuru wamapurisa kuubudiriro police station tichazonyatsotarisa nyaya yacho nekudhila nemapepa acho kana nyaya yoenderera mberi nemuswe mumvuro.
Vasungwa ava vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vakosa machingauta nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya vakasungwa vari pamba pavamachingauta nemugovera zvondo rapera vakapomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havasungirwe kutsvaga mvumo kumapurisa pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana vasingaite musangano weveruzhinji. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare mutongi wedare ati nyaya iri kupomerwa mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 igodzoka kudare nemuvhuro. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vanotsanangura nezvenyaya iyi pamwe nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi.
Mudare nhasandanga ndafambira nyaya nhatu yekutanga ine chekuita namakomborero rasikeche ananoya jenfod yatsoore Stanley Manyenga akasisikashamira yanga iri yaJob Scala. Nyaya iyi yakufudzwa mberi kusvika musi wa24 January.
VaScala vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzira mhirizhonga pamwe nekukanganisa mafambisirwo enyaya yemumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yeCCC kunyatsime muzvare moBlessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yezanup f vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi pamberi pedare. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 masvondo mashoma adarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
dota rezvehumizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti information and communication technology postal and courier services vajenfan muswere vanoti zvakakosha kuti vechidiki vakasike kuwana ruzivo rwehunyanzvi hwechizvino zvino kana kuti information and communication technology sezvo ruzivo urwu rwuri irwo rwave kunyanya kushandiswa muzvikamu zveupenyu zvakasiyana siyana pasi rose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pachiitiko chekuvhura zviri pamutemo, nzvimbo dzekuti vadzidzi vezvikoro zveprimary vadzidzire makombiyuta muvulawayo nhasi, vamuswere vati unyanzvi hwechizvino zvino ndihwo hwave kushandiswa mukuita zvinhu zvakasiyana siyana pasi rose. Nekudaro zvakakosha kuti vechidiki vave neruzivo urwu.
This equipment is to ensure that we will be able to build an ICT astute society, which is a society that is expected to transform the macroeconomic landscape of Zimbabwe.
Michina iyi yaunzwa kuti tikwanise kuvaka hwaro hwekuti tive nyika ine ruzivo rwechizvino zvino, izvo zvinove zvinotarisirwa kuti tigokwanisa kuvandudza mamiriro ezveupfumi munyika yedu yeZimbabwe.
Munyori mukuru mubazi reICT Dr. Biula Chirume vaudza Studio 7 kuti bazi ravo riri kushanda nemamwe mapazi kusanganisira rezvedzidzo yepasi pamwe nerezvemhando dzemoto kuitira kuti zvikoro zvose munyika zvive nemacomputer lab. Vatsinhira kuti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vave neruzivo rune chekuita nekushandisa makombiyuta, vakati izvi zvinobatsirawo kurerutsa kudzidza kwavo.
Vana vedu vakugonawo ivo pachezvavo kuenda mberi kwematicha vachinonzwisisa zvimwe zvinhu zvavanenge vasina kuzvinzwisisa muchikoro, nokuti vanokwanisa kuti vari kumba voita Google, voita surf the internet vachiwana ruzivo.
Mukuru mukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe Potras vaGift Machengete vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kuita urongwa hwekuisa macomputer lab muzvikoro kusanganisira zvekumaruwa pasi pemari inobva muhomo yeUniversal Services Fund yavanowana kubva kumitero inobhadhariswa makambani enhare mbozha. Vatsinhirawo kuti vanoshanda nemapazi akasiyana siyana kuitira kuti kunyange zvikoro zvekumaruwa zviwanewo makombiyuta aya.
Kwata tichinyanya kuenda tatichitanga tatirimubvunzowo kuti kune magetsi here, kuitira kuti tisazoisa makombiyuta anozomiririra kugore runozonzi pazoiswa magetsi kana kuti gore runozonzi pazoiswa sola. Saka tatichinyanya kukonzendereta kunechi kunenge kune magetsi, asi nyaya yesola inyaya yatiri kutarisana nayo.
Vamachengeto vati gore rakapera Potras yakaisa macomputer lab muzvikoro zvinopfuura zviuru nezana rimwe chete, vachiti pazvikoro izvi zvizhinji zvacho ndezvekumaruwa. Zvikoro zvekumaruwa zvakawanda munyika hazvina magetsi, uyewo zvimwe zvacho hazvitorina zvivakwa zvakafanira zvekuti vana vadzidzire. Vachipa maonero avo pamusoro pechirongwa ichi, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaAlbert Masaraure vati chirongwa chakanaka chose, asi panofanirwa kuonekwa kuti vadzidzi vekumaruwa havasarire kumashure.
Potras iri kuita basa rayo, basa rinofanirwa kunge richishandiswa Universal Service Fund yainotora pamari dzese dzatinenge tichishandisa kumatelecoms kambani achizopiwa 2% yavo. Tinotarisawo kuti kana tichiisa makombiyuta mumaabend schools tine riski yekuramba tichiwedzera digital exclusion yevana vekumaruwa. Tinokurudzirawo kuti kana maprograms aya achiitwa titarise kumaunderserved communities kunyanya kumaruwa areas ari marginalized, vawanewo vana veikoko mukana wekuti vawane kupinda kushandisa masaisai zvano kuti wedzera kwavo kuwana dzidzo yemhando yepamusoro.
Pane zvikoro 22 muvulawayo zvinosanganisira Queen Elizabeth II Primary School panove paitirwa chirongwa ichi zvawaniswa makombiyuta ekushandisa mumacomputer lab aya. Panketa Library paiswawo computer lab inokwanisa kushandiswa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica nezuro yakasvika kumucheto kwe $31.4 trillion yainofanirwa kukwereta. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden pamwe nedare reparamende reHouse of Representatives vane mwedzi yakawanda yekuti vasvike pakubvumirana panogumira mari inofanirwa kukweretwa, apo bazi rezvemari riri kuisa matanho akawedzerwa ekuti hurumende irambe ichishanda kusvika muna chikumi. Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nemabatirwo emari dzekuchengetwa pamwe nekuchengeteswa kwemhuka nezviwanikwa munzvimbo dzavo pasi pechirongwa checommunal areas management program for indigenous resources campfire. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Vagari ava vanoti nzvimbo dzavo dzichakasaririra zvikuru vachiti hakuna migwagwa yakanaka, zvikoro zvakawanda hazvina midhuri uye makiriniki mashoma zvekuti vanhu vanofamba mitinhu yakareba kuenda kuchikoro kana kukiriniki. Mumwe mugari wekuward 4 vawine chota vanoti nzvimbo yavo yakasarira zvikuru vachiti zvikoro zvakawanda hazvina midhuri inokwanirana nevana vemunharaunda yavo.
Saka tine zvinhu zvatotarisira kuti mari iyo inge ichishanda zvakafanana nekuti pane nzvimbo dzakaita sekunana Matondo vanhu havana mvura. Tikatarisa zvakare kune zvimwe zvikoro zvine masatellite maschools achiri kutanga, tine chitarisira kubatsiridzawo ipapo kuvaka mablocks zvinova zvinhu zvataimboita kudhara.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakobvo vaNDC yamuganda avo vanoti hakuna migwagwa yakanaka zvekuti mabhazi nemichovha zvinotakura veruzhinji hazvisvike kumusha kwavo. Vasiyambwanda vanoti havasi kuona zviri kuita mari inobva kuchirongwa checampfire.
Hatingagone kuti tidzokorore kuti titi makambanza airana aramba achirana because haana kana hwani chinhu chakakwanisa kusponsa munzvimbo yedu even bread credit chai chaiwo.
Pachabvunza kuti sei vagari vasingaite kuti migwagwa igadzirwe sezvo vamwe vavo vari mukomiti yecampfire kubva pamawadzi zvichikwira vachihota vanoti zvinhu zviri kuzofira mukanzuru umo munozorongwa kushandiswa kwemari nemakanzura.
Maitira arinika kansoro yedu inoita zvinhu zvisina chekuita, isingatarisi kuti isusu tiri vanhu here, havani ine voice redu.
Asi mumwe mugari wekukariba vasema wavo vane maonero akasiyana nevamwe. Vama wavo vanoti hapana mari yakawanda ichiri kuwanika mukuchengetwa kwemhuka sezvo vagari vaizima nekuuraya mhuka vachiti hadzipere.
Pamusoro pezvo hadzisi mhuka dzakawanda dziriko, mhuka dzaye dzakawanda. Vanhu ivai vamwe chetewo vari kutaura nhasi kuti tinekempivatekempivatekempivati vavamwe chete vaiuraya mhuka izvozvo vachidya zvisingatinge zvi mhuka ikozvo dzapera nokutewa newaya.
Mukuru wenyaminyami Rural District Council vaCletus Machingwina vanoti mari dzecampfire dzinoshandiswa zvichienderana nezvinenge zvarongwa nemakanzura ayo akasarudzwa nevagari. VaMachingwina vanoti zviri kutaura vagari manyepo vachiti pane chikamu 51 kubva muzana chemari yavanopiwa nemakambani anozima kuti vashandise mumabasa ebudiriro, vamwe vagari vasiri kushandisa nemazvo.
Community inopuwa mari yayo is almost 51% of the value zvinozvizvaitika. Yakanetisa madevelopment ikoko at ward level. Saka kana vachita paward level vozoti hatisi kuita madevelopment hationi zvazviri kufamba. Uchipinzi ivo at ward level they are already not organized.
Hatina kunzwa divi remakanzura sezvo sachigaro wavo vaKenan Chirongoma vanga vasingabatsike panharembozha yavo. Mumiri wekaribu mparamende wa John Horton vano chichirongwa cha Kenfa ya chakataza kubudiri la kare nekuta achina mari ya kawanda ya chino unza sesu nofungwa nevano wa kawanda. Wa Horton vano chibudiri wa enjimbo ze mola nesi ya kovo ino gona kuya chete nekubakachiwa kwenjimbo neva shanyi vanenge wachida kuona muka izo za vano chizirukura iwa nechirongwa cha Kenfa. Mukuru wa sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa Center for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti makanzura akawanda ekumaruwa anopedza mari yekempfaya achitenga zvikakarara zvemotokari pane kuti agadzire migwagwa nekuvaka zvikoro nemakiriniki.
Asi dambudziko rakanoitika nderekuti mari dzacho dzaiwanikwa dzekempfaya dzaingoenda kuma RDC dzichingoshandiswa kutenga dzimotokari.
Chirongwa chekempfaya chakaparurwa muna 1989 nehurumende nemari yakabva kuhurumende yeAmerica yaiita $7.6 million. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare sondo rino taita hurukuro nemuyimbi wechidiki kudzai chikwari anozivikanwa nere magitare rekuti Case Kid. Ngatinzwei nhoroondo yake nezvemamhanzi.
Kuma gitare ndakatanga kufita 2016 taingo daro daro asizwe recording ndakazotanga 2018.
Vabereki veukama hama shamwari vaiti chiipa makazvitanga?
Vabereki vanenge vachingoona vachiti chingoita itwa nekwazvoupirira, saka ndokuramba takatsikawo kwatakaita.
Ivowo veruzhinji vari kutambira nasei nemimhanzi yenyu?
Vanhu vari kuitambira music namazvo, nekuti pese paunobudisa song unenge waungonzeni unombozvifunga sei, unombozvikona sei? Ende zviuradza kuti zviri kuita ndozve zvichiti papawa kuti tirambe tichiita sei tichibudisa imwe mimanzi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muchigame ichi?
Machallenges akati wandei. Ndatarisa izvizvi ndikada kuti ndinorekoda song, producer anenge achidawo mari, so masponsa ndowatendisina ndove ndikatoti nyaya hombe zvaizvizvi.
Mungasuirewo here vatsigiri venyu mashoko maviri matatu?
Mashoko atingangoda kutaura ndeyekuti kune vatsigiri vanomira nesu vaharambai muinesu nokutenda zvinobuda chete navanyowani vavaya vachangotanga kuchinzwa zuva ranhasi tangotiwo dai mukaramba muinesu.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Right, vanoda kutibata vanotiona pa namba dzinoti +263 784 951 104, kana kuenda pa YouTube ukaonoti Case Kid Music ZW, unaona zvese zvichibuda ipapo.
Apangatoka zvekare aitanya yaya pinda nugare inisama mbuzimbo mira indishaure tipo yegitare ndishaure. Pamaiti ndine masara pavana vabereki zvavakasiya vana chamaida chete kutora pfuma ya baba pfuma ya baba kushaya matyira zvinokupanana kumuina muchina kunzwanana.
Tichiri pamagitare tinopendera nemashoko anosiririsa muimbi wenziyo dzechinyakare vari zvakare kwenyambira mbuya Stella Rambisaichi weshe vashaya nhasi mambakwedza vari kumba kwavo muHarare. Aya mashoko aburitswa nemukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vachiti mbuya chiweshe vashaya musure mekunetseka nechirwere chegomarara repfungwa vanga vave nemakore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa.
Chamaida chete kutora pfuma ya baba pfuma ya baba kushaya matyira zvinokupanana kumuriya muchina kunzwanana. Chamaida chete kutora pfuma ya baba pfuma ya baba.
Musa Kanganwe chirongwa chedu che Live Talk na 8 Maneru patiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti ya paramende nevanhu gumi nevatatu yaiongororwa gwaro rakaburitswa nezeke rekutanga rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report iro rasvitswa kuparamende nasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi anokuonekai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.